Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 30, 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika yoyambira kuti mutambo wenjuga wava kuremera MDC inotungamirwa naNelson Chamisa zvichitevera mutongo waNezuro wakaturwa navatawanda Chitapi. Sangano revarimi rotambira mitengo mitsva yechibage, asi richiti harisi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu, asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa manheru apfuura kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 2766, uye vakaongororwa kusvika nezuro vava zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevatatu, kana kuti 46613. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vava makumi masere nevapfumbamwe, uye vashaya vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru, kana kuti vadarika 5,950,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru zana mazana matatu nemakumi matanhatu ane vashanu, kana kuti izvo 365,000. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights kuChamhembe kweAfrica, vaDeva Mavhinga, vanoti mutongo wakapiwa nezuro navatawanda Chitapi unopa mukana bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa kugara pasi nevatsigiro varo porongwa matano ekutora. VaMavhinga vanoti zvakakosha kuti bato ravachamisa ritore nzira isingarambe ichiridzosera kumatare, vachiti pamutemo zviri kuitika kumatare ndizvo zvinonzi njuga yadya mugwandi.
Mutongo wavachitapi pamusoro pemakakatanwa ari musangano weMDC unoreva kuti njuga dzava kurema. Unoreva iwo kuti vahwende nevamwe vavakanzi havakwanise kumira pamberi pematare edzimhosva, nekuti MDC Alliance harisi bato nechimiro charo rega zvekuti ringamire pamberi pematare edzimhosva. Izvi zvoreva kuti dare raiona kuti muzvare kupe nevamwe vavo vakadzora kubva kuparamende vahwende vakaonekwa sekuti vane mvumo kana kodzero yekudaro.
VaMavhinga, takanzwa mutauriri weMDC yavachamisa nezuro muzvare Fadzai Mahere vachiti ivo havanei nemutongo uyu, asi kuti simba rehove riri mumvura, ndichitaura mashoko avakaburitsa. Nokudaro vachadzokera kuvanhu, munoona sei mashoko akadai achibva kumunhu ari mutauriri webato zvakare ari gweta?
Mashoko amuzvare Fadzai Mahere zviro kwazvo kuti sebato vanofanira kuenda kuvatsigiri kana kuti kunhengo dzavo kunonzwa kuti zvazvadai chii chingaitwe. Zviro kwazvo izvo zvinofanira kuti zviitwe, nekuti kana vachinge vakumakata pavari apa zvinoda kupana mazano kukanya urangana saka nyaya kupana mazano nyaya kutsvakita tsvakudzo mukati menhengo dzavo yakakosha asiwo zvakare zvinoreva kuti ngapavhenekwe kuti kana matare edzimhosva asiriwo achange achitaura zvinonzwika kumapato ezvematongerwo enyika kureva kuti gwara rekupota vachienda kumatare edzimhosva igwara rine tsarukano here kana kuti kwete uyoyu mubvunzo unofanira kuti upindurwe nemusangano nenzira yakajeka nekuti hazvinaki kuti vanhu vaite bope rekuti hande kumatare edzimhosva tinoyananiswa kana kugadziriswa nyaya dzedu asi edzezvo pochizonzi aiwa hatifungi kuti matare edzimhosva akamira pachokwadi samutongi gava maenzanise kana pachinge paine kugunumuna azvionekwe kuti saka tichazoveiko vanhu vanofanira kuti vaende kupi ndeipi nzira inobudisa chokwadi chinogamuchirwa nemunhu wese kana isiri matare edzimhosva
Iwo mutongo uyu wakapiwa naJustice Chitapi nezuro unorevei kuna vachamisa mbune
changa chiripo ndechekuti pane vashoma ndinoona kuti panosanganisa vahwende vanga vachida kuti vataure nyaya yekuti mamiririri muparamendi yeZimbabwe veMDC Alliance havafaniri kudzoswa kana kubuditswa kana kumiswa basa neutungamiri hwamuzvare kupe kana vamunzora kana vakomichi izvi zvakarambwa navachitapi kati havana mukana wekuti vateerere vahwende nekuti vanoona kuti vahwende havana basa ravakamiririra ndozvakataurwa saka zvoreva kuti panyaya yechimiro chemusangano weMDC Alliance zvava kuda kuti pachiva nechikamu chakajeka chinotaridza kuti bato iri kuti risvike pakuti rigamuchirwe rizivikanwe kuti rakamira rakadai vachamisa vachatorana danho ripi vachaenda here kucongress katarwa nesupreme court kana kuti vachati aiwa izvi tava kusiyana nazvo tava kutanga patsva kuti zvichida kwatova nerimwe bato risiri MDC Alliance zvese izvi zvingatongozivikanwa kana pachinge paitwa tsvakurudzo iyoyo nhengo dzemusangano wavo dzapa pfungwa dzadzo kuti zvoitwa sei asi chiripo ndechekuti zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi nekuti iko zvino tsoro dzekumatare edzimhosva yangove tamba tamba chitembo muswe ndakabata
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain Sangano reZimbabwe Farmers Union rinoti riri kutambira nemufaro mitengo yakaiswa yechibage yakatarwa nehurumende svondo rino. Dare remagurukota rakawedzera mutengo wechibage nezvikamu makumi matatu kubva muzana. Uchisvika pazviuru gumi nezvitanhatu nemakumi maviri nemadhora masere patani kana kuti 16,028 Zimbabwe dollars patani imwe chete. Asi mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti kunyange hazvo vari kufara nemutongo mutsva uyu varimi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu mazuva ose
munguva yakaita seya tiri munyika yedu yeZimbabwe tichitarisana nenyaya dzezveupfumi takatarisa kumari financial issues tingati tiri munguva yakatiomei asi tichitarisa nyaya yaitika yekuti hurumende iri kuramba ichidzoka ichitarisa kuti mari iri kupiwa vanhu patani rega rega rechibage kana kuti tani rega rega remasmall grains irambe iine vhadhu iine ukoshi hwayo vachidzoka vachiwedzera zvichienderana neku kusumuka kuri kuita marets tingati chingava chinhu chakanaka tovari kuongorora izvozvo uyewo zvekare kuti kupa maback pay chinhu chakanaka zvikuru tichitarisa value yemari iyoyo tiri kuona kuti iri kuenda iri pamusoro peatingati mapurice ekunze Ariku tenderera ari pa average less than $300 apa US dollars apa tikadzoka tichitarisa zvikare value chaona kuti ndo iri kutariswa nehurumende yeZimbabwe kuti vanhu vasashaiwa value yavo uye chakunyanyisisa kunaka ndechekuti vakanga vatengesa mumwedzi unowapfuura vari kuwana mapack pay avo kureva kuti tirikutsvaka ningi value yakanaka asi chikuru chingada kuti chiitike zvikuru kuru kuitira kuti varimi vagone kuronga maplani anoenda mberi ndechekuti dai tatagona kudzikamisa musika wezvemari kuitira kuti mari ive nevalue inozikanwa isaramba ichiti nhasi yakwira mutengo yezvinhu zvose wakwira ipapo ndo panoda kugadziriswa yatinoti currency stabilization
muri kumbotaura here nereserve bank vazakaria pamusoro penyaya yecurrency yamuri kunyunyuta nayo iyi
hongu pane hurukuro dzakawanda dzinoitika tine nzvimbo dzatinosangana uye pane zvatinonyorerana tichitaura nekutsutsumwa tichiti dai apa pagadziriswa apa dai pagadziriswa pane mukana wakadaro zvikuru kuru uye reserve bank yedu yenyika ino vanotumirawo nhume dzavo dzichiuya dzichinzwa zviri kunetsa varimi saka tine saiko zvino kune dambudziko rakafanana nekutengeswa kwefodya kwokuti 50% yemari inouya ichiiswa ari maus dollar muakaunti yomunhu then 50% yochinjwa nereti iripo yegovernment ye-2425 iyoyo tatsutsumwa zvikuru nayo tikatorakidzisa kuti kana vhiki rimwe chete rikapfuurira mberi tichidaro kureva kuti murimi ari kungoremera pasina saka tei tichida kuti izvozvo zvirambe zvigadziriswa saka mukana uripo uye tiri kukurukurirana nebhanga guru renyika
iro goo regore rino rakamira sei vazakaria
zvatinowanzoita panyaya yegoo tinotarisira isusu kuti kunge kuine aya tinoti malivestock crops and livestock assessment maripots iwayo anotungamirirwa kana kuti basa rekutsvaka kuti tawana goo rakakura zvakadi anotungamirirwa neministry yelands and agriculture saka isusu tinenge tiri more maofficers edu anobatawo achishanda pamwe chete nehurumende kuti tizive izvozvo asi pari zvino hatisati tava nefiga hakuna tava nefiga rekuti tamira takadii uwandu hwezvakarimwa ungasvika pamatani mangani
mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunhare vari muHarare mutambi akambotambira zvikwata zvemasvingo United, Amazulu, Dynamos nezvimwe Lloyd Sasa anoti vatambi venhabvu havafanirwe kukanganwa kukosha kwedzidzo senzira yekugadzirira upenyu hwavo hweramangwana kana zvenhabvu zvichinge zvapera Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Sasa uyo ave mudzidzisi pane chimwe chikoro muHarare anoti vatambi venhabvu vanofarira kuziva kuti upenyu hwavo hausi munhabvu chete sezvo nhabvu ichitambwa kwenguva pfupi vachizove neumwe upenyu varegedza mutambo uyu. Sasa anoti dzidzo yechikoro yakakosha kumutambi wenhabvu kuitira kuti azove nechekuita mangwana zvenhabvu zvapera sezvaari kuita iye.
Chikoro chinhu chakakosha zvikuru mukurarama kwemunhu wese. Kungave uchitamba nhabvu, uchitamba mune zvese, mose umu munoda chikoro. Mushure mekuona izvi ndakaona zvakakodzera kuenderera mberi nazvo. Nhabvu munhu unotamba nenguva pfupi uye kazhinji kana waregedza vanhu vanokanganwa nezvako. Kozi unogona kukuvara, unogona kurwara, vanhu vanobva vakanganwa nezvako vanongokuda kana uchinge uchitamba. Panguva iyi unenge wava nemhuri inoda kudya, kupfeka uye kuendawo kuchikoro. Hapana munhu angakuitira zvose izvi, saka unofanirwa kuva unozviitira wega.
Vatambi vakawanda vakaregedza nhabvu vari kutambura uyezve vakagara mudzimba vasina chekuita nemhaka yekushaya dzidzo yepamusoro. Sasa anoti kunyange munhandare chaimo munodawo kachikoro kuitira kuti mutambi anzwisise zvinodiwa pamwe nekubudirira.
Mukutambawo nhabvu kana mitambo yakasiyana siyana munhu anofanirwa kuva aine dzidzo kuteerera zvinenge zvitaurwa nemakochizi uye kukurumidza kufunga kuti apo waunenge wakamagara naye unofanirwa kukurumidza kumufungira kuti ari kuita zvipi. Vatambi vanotarisirwa kuti vave vamwe kuti vabudirire kuti vanofanirwa kuva mumwe muchishanda pamwe chete. Saka izvi zvese zvinoda dzidzo yokuziva kuti mukashanda mese pamwe chete munobudirira.
Asi Hlahla uyo akambotambira zvekare Shabani Mine ne Shooting Stars anoti nhabvu yakamupa upenyu hwainakidza kusanganisira kukwira ndege izvo aingorota nezvazvo chete achiri mudiki.
Chakanyanya kundifadza mukutamba bhora kufamba nendege pasina mari yauri kubvisa. Kubva pandakarega nhabvu handina musi umwe wandakazombofamba nendege nokuti handikwanisi kubhadhara tiketi ndega nekuoma kwakaita nyika. Ndoda kutendawo Dynamos setimu yakatanga kundikwidza ndege ndichiri mwana mudiki. Ndakafara zvikuru kubva muno muHarare kuenda kuBulawayo nokudzoka. Tine vatambi vakaita sana Pasuwa, Natawaya Murewa nana Peter Fano.
Hlahla anoti vamwe vatambi vemazuva ano vari kutadziswa kuenderera mberi nenhabvu pamwe nekuita mari nemhaka yekutora zvinodhaka nezvimwewo zvakadaro.
Vatambi vazhinji havana shungu mazuva ano. Vazhinji vari kuwanza zvinodhaka izvo zvinoita kuti matambiro avo adzikire chose, izvo zvinovatadzisa kuzotamba kunze kwenyika kunobhadhara zvakanaka.
Hlahla akaregedza zvenhabvu muna 2010 mushure mekupinda munhandare kwemakore gumi nemanomwe achitambira zvekare zvikwata zvakaita seMasvingo United neBotswana Meat Commission. Asi anoti ave kuita basa rekusimudzira vechidiki achishanda nevamwe kutsvaga tarenda kumaruwa. Vamwe vatambi venhabvu vakaita zvidzidzo zvepayunivhesiti vanosanganisira Tauya Murewa uyo akambotambira Dynamo, Arnold Tsunga uyo akambotambira Tanganda, Nigel Lemming uyo akambotambira Arcadia United nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko tiri kutefenyura tiri kumba. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada anova iye Gwenyambira, anonyora zvakare mabhuku uyezve anoita zvinhu zvakawanda munyika iyi, anova iye chizvarwa cheZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kuita munyika iyi.
Zita rangu ndinoitwa Francesca Ndaiziwei Mandeya. Mabasa andinoita kuno kuCanada ndeaya. Ndinoshandira hurumende kubva muvhuro kusvika chishanu, ndori kutanga. Richipiri ndiri Gwenyambira, ndinoridza pandinenge ndakasununguka kuzvikoro, kumafestival ekuno nekumaworkshop ekudzivirira kuti vanhu vasazviuraye. Ndiri chipanga mazano watinoti solution focused coach. Ndinobatsira vakaremerwa kuti vature mutoro vawane tariro yekugona kuita zvavanoda kuita mukati meupenyu hwavo. Uye rechina ndiri munyori, ndinobatsira vanoda kunyora nyaya dzavo kuita mabhuku. Mbira ndakangodzifarira ndichikura, ndainzwa dzichiridzwa pamagrosa pedu. Vashakabvu vataiti sekuru Steven Chikanya nababa mukuru Shaya Chimwe vairidza chaizvo zvaishika pamwoyo pangu. Asi paTV ndaionawo mbuya Stella Chiweshe vachiridza zvaindifadza nachioniso marairi. Ndaifara kuvanzwa. Muna 2007 ndakatenga mbira ndikaisa mumba. Mbira nhatu, nyunga nyunga njari nedzevadzimu. Ndaingodzifarira. Vana vangu vasikana vakadzifarira, vakanonga, vakatanga kuridza. Mwana wangu Zanele akaenda nayo kuchikoro akanodzidziswa naticha Muzavasi. Ini ndakazotanga kuimba apo ndakabva kubasa ndichiudza mwana wangu kuti kwakanga kwakamira sei. Saka kubasa uku ndaidzidzisa vechidiki nezveutungamiri. Saka mukadzi wechidiki mumwe wataishanda naye akakumbira kubvumidzwa kuti arambe achienderera mberi nechikoro chataiita. Asanga akazvitakura. Saka sevanhu vaimirira kodzero dzekuti vakadzi nevarume vakaenzana, kuti timurambidze takati haa, tinenge taakutadza gwara ratiri kuti tiri kutevedzera. Saka takabvuma, asi zvaireva kuti kana achinge azoda kubatsirwa, isu tinofanira kumubatsira. Sezvinei, akabva achotanga kurwadziwa pazuva rechipiri, tiri pachikoro ichi. Isu takaenda naye kuchipatara kuruwa, ndokunzi nemukoti weikoko Nyamukuta. Chiichi. Kupenga iroko, achinongedzera mukadzi watanga taisa pamubhedha. Nekuti mwana aive akutouya, ndakashamisika naNyamukuta, vakatodzokurura mashoko avo kuti chiichi. Kupenga iroko, ndakatsamwa, ndikati munhukadzi, anotaura zvakadai, iwe uri munhukadzi, unoziva kuti chii. Akanditarisa, akakwidza mananda. Ndikaona kuti hasha hadzisi kubatsira. Ndikatanga kuchema-chema kuti ndibatsireiwo. Ndapota ndibatsireiwo. Kana musingagoni, ndiratidzei kuti ndoita sei. Nyamukuta uya akati, futi hamuna mvura muchipatara muno, endai kupare nyatwa. Asi mwana anga akutouya. Ndobva tachizoramba takangomutarisa. Ndobva ati ndipei $5 yemagloves ndokumupa inini. Ndokundisupfura negokora achiti ndibude panze. Apa musoro wemwana wave kutobuda. Ndakanochema panze paya ndakufunga ini zvandakamboitikowo ndichizvara Zanele. Ndakashungurudzika. Ndakapotsa ndafa. Mwana akapotsa afa. Saka apa ndaanda kutya kuti Nyamukuta uyu achauraya mai nemwana ava. Ndozoita sei? Ndakachema ndikadzokera ndichimhanya. Zvekuti ndadzingwa zvakashaya basa ndikadzokera ndikanopinda zvakare. Ndikaona Nyamukuta akabata mwana ari kutoyera. Ndakafara ndikatenda Mwari ipapo. Saka ndichidzokera kumba. Mwana wangu paakandibvunza kuti mai kubasa kwaankurisi ndakatanga kutaura nyaya. Saka pandaitaura nyaya kumwana wangu ndopaairidzambira akazvigarira hake pasofa. Ini ndakazongoona ndakutoimba. Mwana ari kuramba achiridza mbira. Saka ndokutotanga kwandakaita kuimba nemwana. Ipapo ndasanda kuridza. Asi ndakatozosvika pakuzodzidzira kuridza. Nekuti zvese zvanga zviri mumwoyo ndanga takuzvitaura pambira. Saka ndakatanga kudzidziswa nevana. Kunyanya Zanele. Ndikazoenda kuna ticha Muzavazi. Kuchinonyatsodzidza kuti asi mbira yakambonyatsomira sei. Ndovakandipa nhoroondo yembira kuti yakabva kupi zvichidaro. Ndikazoenda futi kuna Chioniso. Kunoti chii, hona tiri kuridza nevana. Unofungei nazvo? Chii akati, manga muripi minyeredzi? Isu ndokuzozvipa bhendi redu nevana kuti Inkanyezi, zvinoreva nyeredzi nechindevere. Takaenda futi kuna Vamutukudzi. Vakadzidzisa vana tsika nemagariro nekukosha kwamai. Tisati tatanga kuita zvembira izvi. Vakazotidzidzisa zvakare kudii kuimba. Kwete hako kuridza mbira. Saka ndova ningati vadzidzisi vangu ava. Bhuku ndakatonyora ndikatotsikisa mugore rakapera muna gumi guru. Bhuku nderekuti vana mai vazive kuti vane simba. Ende simba ratinaro sana mai isimba rerudo. Ende simba iri vana mai vagorishandisa kudzidzisa vana komana kuti vakaenzana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevhidhiyo yemukomana wepachinhoi Zulian Karendo iyo yakaita mbiri mushure mekunge mukomana uyu anyunyuta pamusoro pembambaira dzaaiti akuwadzwa nembambaira nababa mudiki wake. Zvakaita kuti makambani akasiyana-siyana anga achimupa chikafu chinosanganisira chingwa nezvimwe zvekudya. Vamwe vachipawo mbatya, vamwe vachiwimbisa kuzoendesa mukomana uyu kuchikoro mune ramangwana. Ini rwendo runo ndatiregai timbotsvaga chakanyanyoita kuti Zuliani anga achienda pamhepo. ndiana akamutora video iyoyo uye chii chakachaitika ndo zvaita kuti tiwane baba mudiki vainyunyutirwa naZuliani vanove shamwari yababa vaZuliani mukoma Lawrence Sheunopa Mulambo vanoye zvakare ndo vakatora video iyoyi kuti tinzwe kuti chii chakaitika kusvika vatore video iyoyi makadii mukoma Sheunopa
ndiripo hangu makadiwo Mr. Jonga
Mukoma Lawrence, tiri kuzwa kuti ndimi makatora video ya Zuliani Karendo yakaita mbiri mukomana achinyunyuta kuti manga mamukuwadza nembambaira. Mwatiudza kuti chii chakatora nzvimbo kuzoti mutore video iyoyi musi iwe.
Chocho chokwadi Mr. Jonga, ndini ndakaitora wena video iyi. Zvinoitika pana Zuliani, Zuliani paanogara pamba pavo, main road, so saka panofamba mota dzakawanda murod. Saka Zuliani anofarira zvokutamba panze pegedhi. Saka aitonetsana baba vake pachimudzokera mugedhi kana kuti inotamba pamba peshamwari yako paneex. Ndopaakangotanga ipapo mukomana. Ende zveshuwa mutsana kuzvirova zvinoitwa zvokunzoni mukomana anga amhanya kumbabva asvika paanopiwa mamba here anzwa nzara mukomana. Ndakatanga kutaura pekutanga ndokanakazomudzokorodza ndaakumurekodha ndichimubvunza kuti Zuliani watii. Mukomana abva ataura nyaya yake.
Saka tingati zvinhu zvamaa musina kunge maaronga here mukoma Lawrence?
Zvinhu zvanga zvisina kumborongeka wena. Zvokuti nyangwe vhidhiyo iyi paikaita vhairal takatovhunduka takutoudzwa nevanhu takutoonawo mumafoni evanhu kuti nei munyaya yeZuliani yeiya Zuliani ataurira. Zvoto tinhu zvakatotivhundudza bo tanga tisina kuzvitarisira. Because like since patikatora video we never expected anything. Yangwa video takangonge tichingonakidzwa TV papo takamira. But takatozonoti nenyaya yevhidhiyo iyi zvayatova nyaya hombe. Zvokuti takashamiswa zvikuru. Zvinhu zvokuti zvakatishamisa bo tanga tisina kuzvitarisira. But takatozonoti vhidhiyo yakatozoita mbiri yakaenda vhairal.
Ndabvunza mubvunzo iwoyo mukoma kuti zvinhu zvamamusina kuronga here nekuti kune vamwe madande mutando vari kuti makatoita kunge kadrama muchiudza mwana zvokutaura.
Vanhu ngavasadaro, hakuna zvinhu zvakadaro mukoma. Kana zvinhu zvokuti vanhu they never expected anything out of that video. Kuti kana pane chokuti vanhu vakatora video kuchizowana something, zvinhu zvakangoitikawo coincidence.
Chii chamakadzidzawo kubva pavhidhiyo iyoyi yamakatora zvenyu muchitandarai?
Nangu kwandiri like vhidhiyo iri rakandidzidzisa zvinhu zvakawanda. Rakadzidza zvinhu zvakawanda mukoma paipai kuti pride is just nothing. Because chaizvo chaizvo dainangandiriinini baba Zuliani vanga varivo vakabata foni vachitora mwana wangu. Paakataura zvaakataura zvenetoti usadaro usadaro usatumire usatumire mwana wangu usatumire mwana ndaitiita pride kuti aiwa usadaro usatumire mwana wangu unonimakisa nevanhu. But amen pamwe kuti zvinhu zvanga zvarongwa namwari. Zvokuti baba vake pakatorwa vhidhiyo racho pakaita kunge pasina chaitii. Ende panguva iyi yatikatora vhidhiyo pana mwana akatoimwe gurupu randakaitumira rekubasa kwedu. Mumwe munhu anotomuziva basi chanashi arondirisa foni yako mumwe zvamuruti haziri izvo ipapo. But isusu like hatina changa chakaipa chataiona pairi plus baba vake havana kana vakatoona vakatomubvunzawo. Iwo baba vakatomubvunza kuti Zuliani uri kuti ndikukukwadza nechii akataura.
Mushure mekunge marekodha vhidhiyo iyi mukoma Lawrence, imi makazoiisa pai kuti izoenge yakuwanikwa nevanhu vese?
Patikairekodha ndakaiisa mastatus efoni yangu negroupu, I think it was one group rekubasa kwangu randakaiisa vhidhiyo. Zvokuti takatozovhunduka takutoudzwa after mazuva kuti muri kutsvagwa vhidhiyo yaZuliani yechingwa, ari kutsvagwa nevanhu yechingwa watotota takatovhundukawo.
Saka imi munonzwawo sei nembiri yaita Zuliani kuburikidza nevhidhiyo yamakatorai?
Ndinonzwa kufara zvisingaite Mr. Jonga nezvakaitika mukati meupenyu waZuliani. Ende zvinhu zvokuti zvakaitika but zvanga zvisiri muurongwa hwedu, zvanga zvisiri zvinhu zvokuti tanga takatarisira anything from it. Taurowa zvinoitwa zvinonzi kana pachiitika mablessings une vanhu vaunoswera nawo, so I'm truly happy because like the blessing irimo muraund redu. Ndinonzwa kufara zvisingaite.
Aiwa, ndinotenda zvikuru mukoma Lawrence Sheunesu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinotendawo zvikuru, ndinotendawo zvikuru kune mhuri yeZimbabwe iri kubatsira mukomana. Ndinotenda zvikuru.
Manga makateerera kuna mukoma Lawrence Sheunopa Mulambo vari parunare kuSouth Africa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakane mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.